This time you need me. Thank you for this time. I know what to make it. In the name of Jesus.
Vaimbi vemuZimbabwe vanoita basa ravo vari kunze kwenyika vanoti vanonetsekana zvikuru nenyaya yokutambirwa munyika dzavari kugara kunyangwe hazvo vamwe vavo vari ivo vanobatsira kutsigisa nziyo dzezvizvarwa zvemunyika dzavari kugara. Toisen Tadengoma Marilangwembe muimbi anobva kumberengwa uye achitsigisa mimanzi ari kuCape Town kuSouth Africa.
As well as the producer also. Kuno Cape Town, tine ma challenges that one day tizvizvava zveZimbabwe. Especially kana takatarisa panyaya dzemusic because kana takatarisa kuma radio stations emuno muSouth Africa, hatisi kupiwa mukana semaZimbabweans ekuti tinge tichikwanisa kuisa music yedu paradio ekuti inge ichiridzwawo, ichitererwawo nezvimwe zvizvarwa zvemaZimbabwe zviri muno muSouth Africa.
Toisen, uyo anozikanwa nemimhanzi yakaita sa I Will Survive, Whispering Hope, Makanaka Jesu nedzimwe nziyo, anoti havasi vaimbi vekuZimbabwe chete vari kushungurudzwa asi kuti vaimbi vese vasiri vemuSouth Africa. Toisen anoti muSouth Africa mune vanhu vekuZimbabwe vakawanda zvekuti South Africa yaigona kuita mari nekuvapa mukana panhepfenyuro dzavo. Mumwe muimbi George Shangara uyo anoti akatanga achimba nevaimbi vanosanganisira vashakabvu Edwin Hammer naPio Farai Macheka uye Usinqure anoti kunze kwerusaro raganda apo neapo haanake zvimhingamupinyi zvaanosangana nazvo kuPerth kuAustralia uko kwaakavamba chikwata chake chinonzi Shangara Jive mugore ra-2001.
Tane tane nguva tichiridzira muno. Saka vanhu vanoita zvemhanzi yekuZimbabwe chai chai, tisi totomirira veZimbabwe, totowevha flag yedu yekuZimbabwe nemhanzi yedu yeShangara Jive.
Dzimwe nziyo dzaShangara dzinoti Mukoma ndomutevera naNyama Musango. Mumwe muimbi ari kuSouth Africa nditaderera mabvudzi uyo ave kunzi Shemi asi aimbozivikanwa achiimba saShame and Nathan. Shemi uyo anotsikisa nziyo kuSouth Africa dzinoti African Queen, Haruwe, I Remember anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvaimbi vekuZimbabwe vari kuSouth Africa nekuti nyika iyi ine humbimbi ndoga pane zvemimhanzi. Shemi anoti kusiyana kwemitauro ndiko kunokonzerawo kunetseka kwevaimbi vekuZimbabwe muSouth Africa. Asi kana vaimbi vekwasa kwasa vekuCongo vachiimba nziyo dzavo dzinofarirwa munyika zhinji dzemuAfrica, sei vaimbi vekuZimbabwe vachitadzawo izvi?
Industry iriko ndeyekuti maZimbabwe nemarecord labels ariko, they actually go out kunotsvaga music yekunze kuti inge izotengeswa kuZimbabwe, but they do not go out vachinotengesa music yekuZimbabwe kune dzimwe nyika.
Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.